Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13/10/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yakanyanya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yokutumira vadiwa vedu kana yokutora natina vadiwa vedu, nekuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako.
Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe inoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kupa mvumo yekuti zviburitswe.
Isusu tainyanya kunyunyuta musungiro wakaitwa vanhu ava. Unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi, asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba.
Dare rechitungwiza Magistrate Court rakatonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reTCCC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekukumbira mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo yazvipa nedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS nezuro rakabudisa gwaro rekuyambira veruzhinji pamusoro pekutora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yekuti zviburitswe, richiti imhosva sezvinotaurwa nemutemo weCyber and Data Protection Act. POTRAS inoti iri kushishikana nekuwanda kuri kuita vanhu vanoita izvi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvokugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Mutemo uyu maringe neCyber and Data Protection Act Chapter 12.7 takabatanidza pamwe chete neSection 164E yeCriminal Law Codification and Reform Chapter 9.7. Wakanaka nokuti unodzivisa kuunganidza, kutumira, kugoverana kana kushambadza mifananidzo yavanhu isina kufanira kana mavhidhiyo evanhu kunyanya vanhu vakashama pasina mvumo yavo. Mutemo wakanaka nokuti unotidzora pamaitiro edu, asi chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yokutumira vadiwa vedu kana yokutora natina vadiwa vedu, nokuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako. Chakanyanya kukosha kudzi virira mushure mbokunge tadziva kushata kwekutora mavhidhiyo akadaro.
Maonero enyu imi chinokonzeresa kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo emhando iyoyi chii?
Chinokonzera kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo akadai inyaya yekuti makonana apasina kuwirirana, pasina kuhwisisana. Nokuti tikacherechedza mifananidzo iyo kunge wakashama, mavhidhiyo kunge wakashama, inotorwa, inotumiranwa panguva yekudanana, rudo ruchipfuta. Asi kana muchinge mazo pesana manje, umove uya akuda kukugwadzisa, akuda kukufiksa. Saka nokudaro ndozvanambotaura nokuti handina simba pamafungiro achaita umwe wangu, saka zviri nani kupreventa, handiti. Saka tinoona tichinokonzera nyaya yekuti inyaya yekuda kugwadzisana. Pamwe ndarambiwa ndisina kuzvitarisira kana kuti ndachitiwa ndisina kuzvitarisira. Saka munhu nokuti ndine mifananidzo yako wakashama, ndakuda kuchikudzikisira, ndakuda manje kuti uchinya uve chiseko chenyika. Saka ndozvinokonzera izvozvo nyaya dzokuzokonana murudo idzi.
Makore saya kumashure zvaimboveko here iko zvino zvinoita sezvinonzi zvanyanya kupararira munyika?
Chiri kuita sokuti zvinge zvanyanya kupararira mazivano inawo yekuti hatina ruzivo rwakakwana maringe nemashandisiro akanaka ezvekufambisa kwamashoko nenhau yatinoti social media. Hatina ruzivo rwepositive use of social media, chinhu chatiri kubatira pamusoro. Saka ndonhau yandakambokurukura naminista weinformation kuti, and we are still discussing it, kuti tadini taita incorporate neministry of education kuti zvive mukarikila mvana vadzidziswe mashandisiro akanaka emagadgets, mashandisiro akanaka esocial media, kuti pavanozosvika pazera rekuvhura mafacebook account, mayoutube, mainstagram zvese izvi vange vachiziva kuti tinoishandisa sei.
Tarisiwo kuti iwo mutemo uri kutsanangurwa nezvavo uyu, munoona vanhu vachizosungwa here nemhosva idzodzidzi?
Sezvanambotaura pakutanga kuti mutemo wakanaka hongu, unotibatsira kuti tizvidzore, asi kuzoona pane munhu anosungwa nekuda kwemutemo waiswa uyu handioni zvichibudirira. Nekuti zvakamboitika kumashure uku, vanhu pavaitora mavhidhiyo pamaaccidents vachiisa pamawhatsapp group, pamafacebook, hama dzevafisa dzazikamwa, hatina watakazombowa akasungwa. Nekuti maringe nemutemo uyu, munhu anowanikwa achiita izvi anofanira kusungwa ovharigwa kwemakore asingadariki mashanu kana kuripa mhosva yatinoti level 10 kana kuitwa zvese. Asi nemhaka yekuti hapana vatiri kumbowa vari kusungwa, unonetsa kuti titi mutemo uyu uchava effective. Nekudaro ini ndiri kuti ngatinyanyei kuzembera mukudzivirira nokudzidzisa vana vedu kuzvikoro yatinoti positive use of social media. Angova macollege mafirst year ngapaitwe kana 1 week, 2 week course vachidzidziswa nezvepositive use of social media vasati vapinda munyika. That way tinodzivirira maitiro akadai, nokuti hatidi kurega kuita chinhu nekuhla, toda kurega kuita chinhu nokuziva. Ngatidzivirirei nokudzidzisa vana vedu, angava mayouth friendly centers, pangava macollege, kungava kuchikoro, kuti social media inoshandiswa sei kuti tidzivirire mamwe maitiro akadai.
Avo vange vari nyanzvi yezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe yatarisana nenzara, kushayikwa kwezvekudya muzvitoro uye nekukwidzwa kwemitengo yezvekudya. Izvi zvinotevera mamwezve matanho akatorwa nehurumende mukuedza kwayo kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvavari kuona nekusangana nazvo munyika hazvisi kuratidza kuti hurumende iri kubudirira mukuedza kwayo kusimudzira nyaya yezveupfumi hwenyika. Muzvinafundo Masocha vanoti vazhinji havana zvavari kunzwa kuziva pamusoro pezviri kuitwa nehurumende, vachiti zviri kuitika munyika zviri kutokurudzira musika wemukoto mukutenga nekutengesa mari yekunze.
Zvino vafumi veZimbabwe guru kuremera vanhu vakawanda, zvarwa zvomuZimbabwe, vakari vomuZimbabwe vari kuona mari yavo ichiruza simba Zimbabwe dora. Isu tichiziva kuti vanhu vakawanda vari kushanda muZimbabwe vane chikamu chemari yavo inobhadharwa neZimbabwe dora. Zvino kana ronge richidonha misine nguva, vanhu vacho havachina chavachahora pachikamu ichocho cheZimbabwe dora, vava kungoti vakuenda kubasa pasina chavanoindira kubasa. Zvinova izvo zvinoita kuti vashayikwe manyukunyuku okumabasa kwavanenge vari, vangava maticha kana kuti manesi navamwe vanosevenza mumashopu umu. Asi tinowa hurumende ichitiyo zvinhu zvakanaka, kudonha kuri kuita Zimbabwe dora kuri kuda kuenderana nokumusika mutema kublack market uku. Asi ngatizive kaiso kuti kumusika mutema hatina kondro yako yekuti tingamisa kuexchange rate yokumusika mutema, toidzingirira kusvika riini tichidonhedza kana kushayisa simba mari yatinoti tinopa vashandi vedu yeZimudhora. Zvekare nyika ikashayiwa mari yayo pachayo, hatizivi kuti vanhu vangararama sei kana kubudirira sei. Ndiwo nhamo yatinoona isu patinoenda kana kumabhazi uku, ndakakwira bhazi nepambare paya paya kuma5 ukoku, unoona vanhu vachitambura vachitengesa zvinotengeswa nomumwe munhu wese wese zvinenge zviripo kuzama kurarama vachida kuwana Zimbabwe dhora iroro.
Zviri kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa nyaya iyi hazvisi kushanda here Profesa Masoja, munozviona sei?
Handizivi kuti zvirongwa zvehurumende zvavanoti vanoisa hongu sokutaura kwangu misine nguva zvirongwa zvakanaka, asi zvirongwa zvinongonaka chete kana zvichienda kunoonekwa kuti zvinoshanda here. Muenzaniso uri wokutiwo exchange rate yehurumende yavanoti ndiyo inofanira kunge ichishandiswa mumashopu umu haina uri kutevedzera. Tinotoona isi vakatonyora namavara makuru kuti vanoichinja neUS dollar ma5000 chakuti isu hurumende kureserve bank kumusika wemaruko haisati yambosvika ikoko. Saka handioni kuti hurumende inga zvirova dundundu rokuti tinobudisa zvirongwa izvo zvirongwa zvisina unotevedzera kuti ufumi hwacho hungavandudzika sei kana zvirongwa zvacho zvisina une hanya yokuzondoona kuti zvinotevedzerwa here zvirongwa izvozvo.
Mamiriro ezveupfumi atiri kuona awa achatora nguva yakadini kuti zvigadziriswe, munozviona sei Profesa? Vanhu vacharamba vakatsunga kusvika rini?
Izvi zvinhu zvichatora nguva yakareba chaizvo kana zvichinge zvichizogadzirika, nokuti mavonero atiri kuita isu wekuti zvirongwa zvehurumende atinoti mamhezha aya zvairikidzwa zvairikidzwa zve zvichinzi izvo zvichabetsera uremu hwezimbabwe dhora kubvira pamagold coin akauya akauyazve, asi hatina kuona isu uremu hwezimbabwe dhora kuchinge kuchivandudzwa kana kumboti tizoonawo kuti panoshandiswa gold coin iroro ndiripi. Saka tinoona isu kuti zvino zvicharamba zvichinetsa vanhu vomuzimbabwe kuti ufumi hwavo hwovandudzwa sei riini. Zvekare vanhu havasisina chivimbo nezvirongwa zvose izvi nokuti havana dzidziso yokuzvidzidzisa kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvichibetserei, pazvabetsera ndapapi.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masoja vari parunare kuHarare nestudio 7. Asi Gweta vachiongorora nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi reZANUPF vamasimba mavasa. Vanoti zviri pachena kuti maoko evavengi vari kunze ari kuedza kukanganisa zveupfumi hweZimbabwe, vachiitira kuti vanhu vapandukire hurumende panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo.
Upfumi hwenyika nemamiriro eupfumi hwenyika yeZimbabwe mazuva mashoma shoma apfuura hwaakungoita barara mhanya nebani sefudzi rebenzi. Izvi hazviratidzi kukundikana kwehurumende, asi zvinoratidza kuti kune ruoko rwechitatu ruri kushandiswa kuti hurumende ionekwe sekunge iri kutadza. Hurumende yakaita zvakanaka zvakawandisa zvinoratidza kuti inogona kuvandudza upfumi hwevana veZimbabwe.
Pane umbowo hunotsigira zvamuri kutaura here izvi Dr. Mavaza?
Iko zvino izvo vana veZimbabwe vakawanda vamumabhizimisi avo akasiyana siyana, vakuchera magoridhe mumigodhi, vari kuvaka dzimba. Kune mabasa akasiyana siyana ekuvandudza upfumi hweZimbabwe. Chaangosara iko zvino chaakukonzera dambudziko chekuti vana vaakunhonga svosve nemuromo munyika yeZimbabwe zviri kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kuti upfumi hwenyika huwire pasi kuitira kuti vana veZimbabwe vashandure mavhotero avo vagovhotera vanofungidzirwa kunzi ndo vanogona kugadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika yeZimbabwe huri kugadzirika zvakanakisa chaizvo maoko eZANUPF, asi iko zvino izvi nyika yeZimbabwe bato reZANUPF nehurumende yeZimbabwe iri kurwiswa nevakasiyana siyana, iri kurwiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika vari kushandisa vatungamiriri vanopikisa hurumende nevanopikisa bato reZANUPF. Saka tiri kuona kuti hondo iri kurwiwa neZimbabwe haisi hondo yeupfumi chete, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu ruri kudzvinyirira Zimbabwe pasi, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu runoita kuti vana veZimbabwe vagotambura vagofunga soko rekuenderera mberi nekuita zvibhakera nehurumende. Kana mukazvibvunza kuti kodambudziko iri ragouya sei taatarisana nenyaya yesarudzo,
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi reZANU-PF vaMasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro vakamiswa mberi kwedare rechitungwiza Magistrate Court vachipomerwa mhosva yokupunza mahofisi eZANU-PF pamwe nedzimba kunyatsime svondo rapera. Rimwe remagweta anomirira vasungwa ava vaFreddy Msariravhu vaudza Studio 7 kuti dare rakatonga nezuro kuti vasungwa ava varambe vakavharirwa kusvika chikumbiro chavo chekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo chanzwikwa nedare. VaMasarirevhu vanoti vanhu ava havana mhosva, vachiti mukati mevasungwa ava mune vana vechikoro vane umbowo hunoratidza kuti vakange vasiri munzvimbo dzakarwiswa idzi.
Tanga tiriko kudare takaisa chikumbiro pamberi pedare kuti tikwanise tichibvumidzwa kuchallenge kuti hatifaniri kunge tiri pamberi pedare nevasungwa ava, inonzi pachirungu placement on remand. Tairamba kuti hapana chikonzero chinokodzera kuti vanhu ava vange vari pakati pousungwa, nokuti panga pasina umbowo hunoratidza kuti vakange vapara mhosva. Vazhinji vakasungwa vaenzi vanga vashanya kunyatsime, vana baba vanoshanda vari mumabasa nevamwe vakangobatwawo. Isusu tainyanya kunyunyuta musungirwo wakaitwa vanhu ava unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi, asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba. Saka vanhu vese vakabatwa ava vainyunyuta kuti tose takabatwa, asi pakaitika chiitiko ichi chiri kunzi chakaitika takange takatisipo. So isusu taisa pamberi pedaro chikumbiro chekuti hatikwanise kuti tinge tichienderera mberi nenyaya iyi, nokuti vanhu ava vana kunge vapara mhosva. Saka chikumbiro chedu ndo chatakaita tichange tichidainza mumwe nomumwe kuti anga achimira pamberi pedare atsanangurire musungirwo waakaitwa nemapurisa maererano nenyaya iyi. Saka mutongi achazotipa kugurwa kwechikumbiro chedu chatakaisa pamberi pedare ichi.
Munotarisira kunzwa kubva kudare riini?
Tinotarisira kunzwa kudare musi wechitatu, sezvo tine vasungwa vakati wandei vatinoda kuti vamire pamberi pedare vataure maererano nekusungwa kwavakaitwa, uyezve tine vamwe vafakazi vatinoda kuti vazouye vataure kwakange kune vamwe vanhu vari kupomerwa kunzi vanga vari pomusi wakaitika chiitiko ichi. Saka tinoda kuti vafakazi ivavo vazouye. Mukatarisisa pane vanhu ava vekasungwa vekunyatsime vari 38, panga patori nevamwe vana vekuchikoro, vekuti musi uyu ranga riri zuva rechikoro, hazvaigona kunge kuti vange vari panzvimbo mbiri iye ari munhu mumwe chete. Vana ava vakange vari kuchikoro pazuva iri. Saka tinotarisirawo kudana vanhu vanova vachauya vachipambowo unoratidza kuti vana havaive kuchikoro vosapota kuti zvoshuwa musi uyu vakange vasipo. Tichaita zvimwe chetezvo kune vamwe vese. Saka tinotarisira kuti tinogona kudainza vamwe vakati kuti musi wechitatu tozonzwa kugurwa kwechikumbiro chedu.
VaMasarirevhu, chinoita sokunetsa kunyatsime chii chinokonzera kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitwa uye mapurisa achisunga vanhu vemunharaunda iyi? Sokuona kwenyu chii chiri kukonzera izvi?
Inini ndinoona sokunge inyaya yemagariro akaita vanhu vekunyatsime. Nokuti Nyatsime inzvimbo inova kuchitungwiza kunoku inonzi inozivikanwa nekugara vagari veCCC. Saka chinonetsa ndechekuti nemasungirwo akaitwa vanhu ava tinenge takuona kuti yangove nyaya yekutsvaga pose pane vagari veCCC vachisungwa, nokuti even iri kunzi CEO office yacho irikunzi yakapwazwa. Mukuferefeta kwedu kwataitawo chigadzira nyaya yevanhu, kuri kunzi hakuna seo ofisi yanga iriko yezanu PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanova vanga vachingonetsana nenyaya yemagariro akaita vanhu ukoko kunyatsime. Pamwe vamwe vari kutiwo kune vanhu vezanu PF vakange voda kuenda vachinozvimanikidza kuti vagare munzvimbo dzakange dzichigarwa nevagari vanofungidzirwa kuti ndeve TCC vanogara kunyatsime. Saka kutorwa kwakange kwachiitwa vanhu ava, vamwe vari kuti mapurisa vaitora nefungidziro yekuti vari kutora vanhu veTCC vari ukoko kuitira kuti vavhurire nzvimbo vanhu vezanu PF kuti vaone pekugara. Saka ndidzo nyaya dzidzimwe dzatiri kunzwa mukuferefeta matricha yenyaya iyi tichigadzirira defense yedu kune vasungwa 38 vakasungwa.
Avo vange vari rimwe remapeta anomirira vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rinopikisa reTCC vaFredi Masarirevhu vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Chronicle rinoti nhasi dare reparamende richakurukura pamusoro penyaya yemari inofanirwa kubhadharwa neavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunanya mavhuvhu gore rino. Chipatara chemupindo Central Hospital chiri kukurudzira hurumende kuti ipindire mukutsvaka vana chiremba vezvezvirwere zvemwoyo, sezvo chipatara ichi chichimanikidzwa kuendesa varwere vacho kune zvimwe zvipatara kusanganisa kuvaendesa kwamutoko kunorapiwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamupindo Hospital vaJoel Charangwa vakaudza nhengo dzePortfolio Committee on Health kuti chipatara chavo chinoda michina nevana chiremba vanorapa zvirwere zvemwoyo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvikutaurira mega zvamunofunga.
Ndimuramba jobhika saka munyatsime mava kutoda kunetsa kugara zvine nyaya yezanu. Zanu yashata munyatsime iri kurwisa zvine simba, yakabatana nemapurisa vovasunga vovasunga futi. Pakaipazve asi vanhu ingoramba makashinga, tirambe takashinga tongoti pasisi ipapo.
Makadii pasiti 7. Aiwa zvinhu zvisina kuvira mushe munyika itova munangagwa sa 23 August. Penyu panenge papera, hapana zvamuchazofambisa futi. Zvenyu zvaramba makambozama. Makundikana komana rinomupinza musi wa23 August.
Ndinokumbirawo kubvunza pane zviri kundinetsaweni kuti pakabudiswa dheti namunangagwa kumusi wa23 August, vakazoti maelection kana asina kufamba mushe musi wa10 toita rirani. Zviri pamutemo here? Zviri muconstitution yedu yeZimbabwe? Ndinokumbirawo mundibatsirawo ipapo. Zviripo here? Zviripo here mumutemo iwowo kuti maelection akaitwa ozoitwa rirani kana kuti zvinozodhisaidwa kana zvisina kufamba zvakanaka? Because apa vakatoita sei zvitori pamutemo kuti maelection date 23 then zvisina kufamba mushe musi wa10 toitwa rirani? Ndo mutemo wacho herero muZimbabwe iwoyo womarirani? Ndinokumbirawo kuti ndizivisiwe ipapo.
PaStudio 7 makasimba here vachamarire vedu, vanotiudze nhau dzechokwadi, nhau dzinonakidza. Ndinoti vana vaZimbabwe ngativhote muna zvakanaka, ngatiregei kuambana, ngatigwinye kunamata EMC kuti tisikaonenge maziso. Ndiyo chatibatsira pamaelection iwa kuti anhu asarwa, tindooneka tiri chiro chimwe. Tichivhote mune zvakanaka, ngatindotambe bhora racho zvakanaka pasina kupondana, pasina kudini. Ndinofunga ndinoona Mwari ungazotitungamirirawo nemvura dzinonga dzionaya zvakanaka nezita raJesu.
Haini ndino pakutenda zvikuru kuna Chikanza, vanonzi Chikanza vakataurira vanhu vezano chokwadi kuti zvinosungisa zvavanoita zvekuti sabhuku achamira navanhu vake vachamira netebho vachiita sei vachitisizira vanhu zvinhu zviri pamutemo. Vanhu vakutojairira. Imimi vana Chikanza ndimi akutomira samapurisa nokuti mapurisa chaiwo chaiwo hatichaoni basa ravo. Tinokutendai vaChikanza nebasa renyu ramuri kuita. Tinokutendai zvikuru, tinokunzwai pakawanda, tinokuonai pakawanda muchitaura muchivaudza chokwadi, vaudzei zviro kwazvo, kunyanya yenyaya vezano vasingazivi mutema. Ivo vakuru vemapurisa chaiwo chaiwo ndo raifanirwa kuva basa ravo, asi havana basa nazvo.
Ndoda kutaurawo panyaya dzevanhu vanoziva kutaura. Kana uchinge wavhunzwa vanotaura zviri izvo, havasaidire hurumende, havapikise hurumende, vanotaura zviri paground. Sauyu mufesi anzani Gift Mugano, aiwa chinda uyu elect that man boss, anotaura chokwadi, atenderere anotaura chokwadi. Hambokuudze kana hurumende yagona, ndoudze kuti no hurumende payakadai payakagona apayashaisha. Gift Mugano ndiye 1% munhu anoziva zvaari kuita, anoziva zvaari kutaura. Yachero akabvunzwa mubvunzo, haanange kumusango, anopindura bvunzo sezvauri. Aiwa, big up Gift Mugano, big up Mudara. Kwete wana mugwadi wanongobvunzwa utanga urotomoka umeno kwaari kuenda. Akomana, zvino nyika yacho inoendepi? Ndiwo kuenda mberi negotsi chaiko kwatiri kuita, pana kwatiri kuenda.
Pastudio 7 apo pastudio mukandingwama dzangu, ndifunga vanhu vezimbabwe masvinura, ndifunga vanhu vezimbabwe maona kushupika kwataita, kushungudzwa kwatiri kwa nezano pefi. Saka ndiyo nguva yekuti tichinje tise government itsva. Vana vedu vachadzidzira pasi pemuti, vana vedu vachagara pamatombo, vana vedu taafanira kutenga mabhuku, taafanira kutenga matextbook. Matextbook taipuwa kudhara kuchikoro. Muzvipatara makunowa hamuna mushonga yekukirina, hatina maambulensi, vari kunotenga mahelikopta okudii, tine hondi, hatina hondi isu. Saka vanhu vezimbabwe kusvinura, ndonguva kuti tiise gavhenmendi itsva. Gavhenmendi yezvine zvevanhu, gavhenmendi inoziva zvatinoda isusu. Tira kuvapinza aba, ngavatipinze vamwe basa vanhu vatsva. Ava madofu ava tatomaonai. Vanhu vezimbabwe kusvinurai, ndonguva kuti tiise gavhenmendi, tive neutungamiriri hutsva. Timboonawo vanotitungamirira ava nevatsva vakapinda, vanoitawo zvipi. Ava tavazivirawo kuti ava vagona.
Ndoda kungopa zvangu muonero wangu panyaya yeuyo anga achitaura hake kuti kwanzi dai mabato maopozisheni vabatana kuti vabvise zano pefu. Maopozisheni havafi vakabatana, nokuti mumwe nomumwe anenge achiti ndini bhuru, batirai pandiri ini ndive purezidendi. Saka apa kunongova kudhonserana mari, hazvi zvokuti kwanzi kudhonserana kuti kwanzi tibatsire vanhu, kurwirana mari. Saka maopozisheni havazombofi vakabatana, hazvitomboiti kana, nokuti mumwe nomumwe izvezvi kuti ati ngatibatanei. Vanenge vakamupoteredzawo, vanenge vachitorambawo kuti kana iye kana asingatungamiriri bato rikahwina, ivo maniki zvigaro zvihombe zvobva zvazotogwa nevamwe. Saka ivo voshaya mari. Saka hapana kubatana kunoita maopozisheni, vese vanongori madhikiteta kupera, nokuti vanhu vanotsvakawo mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasvika muguta reMiami mudunhu reFlorida nezuro kuti vagozvipira kumapurisa nhasi mangwanani. VaTrump vari kupomerwa mhosva 31 dzine chekuita nemagwaro ehurumende avanonzi vakatora zvisina mvumo vakamaendesa kumuzinda wavo kuFlorida. Vachisvika muMiami, vaTrump vakaudza vatori venhau kuti vachaudza dare kuti havana mhosva. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano repotras rinoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yokubabudisa pachena dare rechitungwiza Majlis Court rinotonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reTCCC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekupiwa mukana wekutongwa vachibva kumba yanzwikwa nedare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington DC ndiri Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Nkomo nenhau dzeIsindebele.